chabuda muote ko chaka kora chau ya chiri fitu sachizora narara pukuta misoti nguva inopfura siva mutambo unoda kurwisa mwari wangu aiwa anondi wisa pasi ndicharamba ndakashinga asi nekuti ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope nasinda putsa hari kune vakandibatira gona vakandisundira mhepo dzekumadokero ndofa here ndisina chandinogona pari pasi vakasosa nzira dzine makuta vandisa parumana nzombe pekuti ukashanda aufe wapabuda hanzvadzi yangu inochema dzimwe hope dzandinorota nyoka inouya muchiuno yondimona kundibatira hanzvadzi mwana wamai anogara chema mudumbu mangu ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope akatamba nemuti asi kusaziva kuti makara mudziva rengwena hazvingoperedzi tichema nekuti variko vari kumusoro soro wakaremerwa vanopa zororo usherekedzwa idambe shinga mwana tsiva mutambo unoda kurwisa mwari wangu aiwa vanondiwisa pasi ndicharamba ndakashinga asi nekuti ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope ndomborota ndiri musango ndichifamba ndega kundona nematikirira pasina mubhedha kutsvaga nekushayiwa upenyu uri bheta ndaingozviudza asi zvega votomira jangwa ruzhavazhava namwari ndopika kuno ndokavakava kuberekera matsikirira yakunge nhava kuhope munotitambisa mutavanhava pamwe ndinorota ndine musikana onditakudza zvinhu nechepamusana makandisimbirira kubvira ndichiri chana hari zvino ndakungokrita ndichiti salam ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope ndinoshanda ndisinyope chichaira inzira yandinofamba kuti ndisatsike matope ndiite zvandinorota kuhope chabuda muote ko chakakora chauya chiri fitu sachizora narara pukuta misoti nguva inopfuura Thank you.